Highlanders, nasi yaita mangange 00 nezepc kariba. Ndokisa mitambo gumi nemiseve isina kukundwa kana mumutambo mumwe chete. Bosho yave nemapoints makumi matatu nemasere uyezve mapoints mashanu pamusoro pengezi Platinum Stars iyo yapinda mapoints makumi matatu nematatu mushure mekunge yarova Blue Chiefs 1-0 muBarberville Stadium. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti mamiriro akaita zvinhu ari kuratidza kuti Bosho yave nemukana waakanyanyisa wekutora mukombe mukuru uyu.
Inini ndirikuona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu, saka Highlanders ndoinotora.
Asi mutsigiri weDynamos vaphilosophy Nyapfumbi vari kuramba izvi vachiti pakugumisira Dimbare ndiyo ichaenda nechimuti.
Dynamos ndiyo chimutubiti varongomiramira asi kumagumo chiri dzinongozinofa Dimbare inotora.
Asi Dynamos iyo iri kusangana neHwange Mangwana iri kure zvikuru neutungamiri sezvo ine mapoints gumi pasi peHighlanders. Asi mitambo yakawanda yanhasi yabuditsa zvanga zvisingafungirwe neruzhinji apo zvikwata zvakawanda zvine mbiri zvarohwa. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yarohwa pamusha zvekare asi kozvino 2-1 neSimba Bora. Kokondwa uku kwasiya FC Platinum yatsarira zvikuru sezvo yasiyiwa neHighlanders nemapoints gumi nemaviri. Asi chikwata chabuda neukunda ukuru iSeaSam iyo yarova Chicken Inn 1-0 kuluveve ndokwira pamusoro petafura kusvika pachinzvimbo chegumi nembiri. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Black Rhinos 1 Cranbourne Bullets 2 Green Fuel 2 Yada 0. Mangwana Manika Diamonds vs Caps United Gibbo. Herentals vs Triangle Mandara. Mumakundano A2023 Vitality Netball World Cup. Chikwata cheZimbabwe chiri munzira kudzoka kumba achasiya makundano aya achibhebha moto zvikwata zvichirwira kupinda mufainari yemakwikwi aya. Asi zvikwata zvave kusangana mufainari izvi zvave kuzivikanwa mushure mekunge England yarova New Zealand 46-40. Australia ndokunda Jamaica 57-54. Australia neEngland dzave kusangana mangwana kuona kuti anotora mukombe mukuru uyu ndiani. Zimbabwe yave kumirira makundano a2027 asi paine mamwe makundano pakati apa. Mutambi wechikwata cheWarren Park Netball Community Club Mesi Kudzedzereka anoti pano zvinoda kugadziriswa pamajames asati apinda mune mamwe makundano.
Chinenge chiremerwa kunyanya pana wapa tichienda kuna najidu padzeni kozoti kumashuta zigao anofanira kuita action very fast achingobata bhora mujedi kozi pakuzoenda pakuzodzosera bhora mumashure kwavangu achiita kwazvibude musha.
New Zealand ndiyo ine mukombe weNetball World Cup uyu asi haichakwanisa kudzivirira mukombe wayo. Totarisa makundano eFIFA Women's 2023 World Cup. Spain neJapan nhasi dzawana tikiti rekupinda mumakwota fainari emakwikwi aya ayo ari kuitirwa kuNew Zealand neAustralia. Spain yazambura Switzerland 5-1 uko Japan ndokurova Norway 3-1 kuti vapinde pazvikwata zvisere zvichiri kurwira mukombe uyu uyo uri mumaoko eAmerica pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.